manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhuwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nevatsigiri vavo kumutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East. Ukuwo mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vanotarisirwawo kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kwamutare mangwana. Hurumende yeAmerica yoshushikana nemamiriro ezvinhu munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasangana nevatsigiri vavo pamusangano mukuru waitwa nebato ravo panzvimbo yemabhizimusi yemutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East. VaMunangagwa vadzokorora zvakare kurudziro yekuti nyika iite sarudzo murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Vanhu vakazara kuno kune mufaro vanhu vabuda vanhu vanoda vaMunangagwa vanhu vanoda mubato ravo reZANU PF rali yedu yekuno kuti kutarisira kuti ingange ichipfuura nhamba yakabuda kumasvingo kwatatichitiko ndo kunenge kune highest number of attendance izvi zvinotifadza zvichiratidza rutsigiriro rwevanhu nekuvimba kwavo muna vaMunangagwa neZANU PF
Chii chikuru chamungati chakwezva vanhu kuti vange vachibuda nehuwandu hwamuri kutaura uhu.
Izvi zviri kuitiswa nokuda kwokuti vaMunangagwa vana nzvimbo yemuZimbabwe isina kubatwa noruoko rwavo ichiunzirwa development. Muno Mashonaland East ndomune $300 million lithium mine inonzi Prospect. Ichange ichiproducer 450,000 tons zelithium concentrate mabasa ari kuenda kuvanhu. Ndomune 1.5 billion Jinson Iron and Steel plants inoverengwa iyo chinzi to be if not the biggest it would be one of the biggest mines dzekugadzira simbi muno munyika yeAfrica. Tine rich basin iri kuita granite cutting and polishing muno muMash East kwaMutoko. Idzi nyaya dzezviri kuitika dzakawandisa dziperi. Ndakokupai chidimbu chemadevelopments atiri kuitirwa naMunangagwa muno muMash East chet. Zvinoratidza kuti hakuna unomanikidzwa kuuya asi vanhu vari kuuya nechido chavo chekutenda nekufarira zvakanakwa zviri kuitika zvinoimpacta pamusha wega wega.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare kumutavatawa mudunhu reMarambapfungwe kumashonaland East neStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuitawo musangano mukuru nenhengo dzavo mangwana mudhorobha reMutare kumaNicaland. Kuti tinzwe zvizhinji nezvegadziriro yemusangano uyu tabata munyori anoona nezvegwara remusangano muTriple C vaAmos Chibaya.
Kusara kuno ndiri kutyanga takamvura kwaMutare kwatiri kugadzirira gungano guru mangwana kuMutare iko kuchauya purezidendi wevanhu Babu Chamisa. Saka tiri kugadzirira gungano guru saka panguva ino ndigandiziitira neZimbabwe kuti vese vakateerera veyamosangana nemwanakomana veyamosangana nemuzodziwa wamwari veyamosangana nemukomana muzonza kunde zvipi zvakarongera vana veZimbabwe kuti muZimbabwe muve neshanduko.
Tinozva kuti iko kudunhu reManicaland kwamuri kutarisira kuita musangano mukuru kwabatwawo nenyaya dzemhirizhonga, zviri kukanganisawo zvakadii gadziriro rebato renyu?
Ukaenda pedo nedhendi rekuri pakufa kwekukara ukafa. Saka tiri tikandicho kuti tohamaberi hamene dhimoni ravabata kuti nderei nyaya dzesarudzo hadzidi mhirizhonga. Vanenge vachida kuita zvezano vanoita, vepikusi vanoita. Munyika muno hatidi mhirizhonga, asi ivo vari kunoti mukomana uyu munhu wose ari kuzano ari kuti ngaapinde mukomana. Vana vamunangabva vari ngoti vachamusa ngaapinde, nyika yose kuti mukomana ngaapinde. Saka zvinova kurwadziwa vongoti munhu wavavona zvimbo mugozi, asi tiri kuti aiwa dai Mwari wokutenga atibatsira.
Zvii zviri kuimbiswawo nebato renyu kuvagari vedunhu reManicaland?
Chekutanga ndechekuti icho tiri kuti vanopa Mutare ngaavhotere purezidendi wemunhu wose baba vachamisa. Kechipiri, purezidendi wevanhu vari kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munyika ino toda kugara zvine runyararo.
Vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano mutriple C vaAmos Chibaya vari parunhare kwaMutare nestudio 7. Hurumende yeAmerica inoti haione Zimbabwe ichiita sarudzo dzakachena nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Vachitaura nevoice of America nemusi wechina, mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica amai Molly P vakati vanoshoropodza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamwe chete neinoitikawo munyika mavo kana nekune dzimwe nyika dzose. Amai P vakati haugone kuve neutongo hwejekerere hunoshanda kana vanhu vachityisidzirwa nemhirizhonga. Vakati vanoziva kuti mukutanga kwegore vakamboona mienzaniso yemapato yezvematengerwo enyika pamwe nevana veZimbabwe vairatidzira kodzero dzavo sezvinobvumirwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vachisungwa nekurohwa nemapurisa vachiti zvese izvi hazvitarisirwe kunge zvichiitwa nehurumende inoti inoda sarudzo dzakachena.
I oppose political violence both in my own country and then in Zimbabwe and in any other country. You cannot have a functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence. I know we've seen examples earlier this year of political parties and citizens exercising their democratic rights, being detained, being beaten up by police forces. The example you've just described of vigilante forces by the political party, all of that is disturbing and should be unacceptable for a government and a society committed to a true, free and fair election.
Panyaya yekuongororwa kwesarudzo dzegore rino, amai Fi vanoti vanofadzwa nekukokwa kwakaitwa nyika yavo kuti inge ichiongorora sarudzo muZimbabwe, uye vachatumirawo vaongorori vesarudzo. Asi vakati vane urombo kuti vaona mhirizhonga, izvo zvinoita kuti vasaona sarudzo dzakachena dzichiitika munyika. Amai Fi vakati vanogona kupa muenzaniso yekuti sei vari kushushikana nezvazvo, vachiti sekuziva kwevanhu vose mwedzi wapera, mutemo mutsva unonzi Patriotic Act wakatambirwa munyika, uyewo mutemo uyu unosunga kodzero dzevana veZimbabwe.
Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months that suggests that a free and fair election is in doubt. And I can give you some examples of why we are concerned about that possibility. As you know, last month, new legislation called the Patriotic Act was adopted. And in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms agreed in Zimbabwe's constitution, in African Union protocols, and in UN protocols. And those include freedom of assembly that allows citizens and political parties to meet and prepare to engage in an election process. And it also includes restrictions on speech and expression, both by citizens, political parties, and journalists. So those are the types of actions that concern us. We've also seen opposition political parties and citizens actively harassed and prevented from exercising their political freedoms that should be guaranteed by those regimes that I've described, the regimes under the Zimbabwean constitution and as expressed by the African Union and the United Nations. So that's why we're concerned that the election won't achieve the standard highlighted by the president.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Molly Fee, vachitaura neVoice of America. Veruzhinji vaungana muHarare vachionekana nekupemberera upenyu hwegamba renyika uye vari vakavamba kereke yeZayoja, Archbishop Ezekiel Handina wangu Guti, vazhinji vachivarumbidza semunhu aibatsira zvese pamweya nepanyama. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wevaive mukuru wekereke yeZayoja Forward in Faith Ministries, Archbishop Guti, nasi waendeswa kuNational Sports Stadium uko uri kutarisirwa kurara vanhu vachiita minamato usiku wese kusvika mangwana. Vachitaura pamhemberero yekucherechedza upenyu hwaArchbishop Guti kwekare kuNational Sports Stadium, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mufi, vakakurudzira vedzisvondo kuti vatevedzera tsoka dzaDr Guti mukuvandudza upenyu hweveruzhinji.
In his honor, I challenge the ministers of the gospel of God.
Naizvozvo mukucherechedza mabasa avo akanaka, ndopa chishambeyo kune vedzisvondo kuti vagaroziva kuti nyika kuti ibudirire, vanhu vedu vanofanirwa kusimudzirwa kubva muurombo.
Vakadomwa kutungamirira Zayoja Forward in Faith Ministries vaJoseph Joe Guti vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera zvikuru vachipemberera mabasa avaGuti.
Tinotenda kuungana maZimbabweans kufarira basa rakanaka remweya rakaita baba Guti, zvemweya nezvenyama.
Vawedzera vachiti ramangwana rekereke rakajeka.
Zayoja yakaiswa foundation yakasimba ye63 years inopfuurira mberi kubatana. Zayoja ine foundation yerudo neri kubatana. Ndozvatinokudza Mwari nekuda kweizvozvo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, amai Yuna Guti, mudzimai waArchbishop Guti, vati mufasi yanaka mune zvakasiyana siyana zveupenyu.
But in all areas,
Mumwe muparidzi wekereke yeZayoja vaChristopher Kapandura vatiwo vafadzwa zvikuru kuti vaGuti vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Ndiye anonzi mufundisi wekutanga wechitema kugrounda munhu pamazuva eudzvanyiriri kuti unogona kutonga, unogona kuzvimirira, unogona kuzvidhevheropa.
Amai Florence Makiseni avo vabva kwaGuti kumasvingo vatiwo Archbishop Guti vakavaburitsa muurombo hwavaive nahwo.
Zvakabatwa nababa Guti mukati meupenyu hwangu kushanda matarenda. Ndanga ndiri murombo asikatarisiri, asi pandakadzidziswa kushanda matarenda, nhasi ndiri zvandiri nekuda kwekushanda matarenda.
Vamwe vakuru vemuhurumende vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, kurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Vemakereke akasiyana siyana vanosanganisirawo mutungamiriri wekereke yeFamily of God vaAndrew Taunashe ndevamwe vezviuru zviri pakati pezvitatu nezvina zvevanhu zvaungana nhasi. Vanhu vari kutarisirwa kurara vachipe mberera upenyu hwavaGuti usiku hwanhasi uye mangwana svondo kozove nemunamato. VaGuti vakashaya musi wa5 Chikunguru kuSouth Africa vava nemakore zana ekuberekwa. Zuva rekuradzikwa nenzvimbo yavacharadzikwa hazvisati zvaziviswa. Vachibva pamhemberero yeupenyu hwaArchbishop Guti, vaMnangagwa vabva vaenda kumusangano wokutsvagira bato ravo rutsigiro waitirwa kumutawatawa kumashonaland East. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Zino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nenyima Bless Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Pindile Gosha vanova ivo vesangano reStartup Greenhouse Academy vari pasi pechirongwa cheYali. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda nekundi invite.
Mungatitsanangurirawo kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve zvii zvamadzidza iko kuno kuAmerica.
Startup Greenhouse Academy business inobatsira vechidiki nemadzimai kuti vaitewo mabhizinesi avo. Saka zvatinoita tinovadzidzisa kuti business rinomaketwa sei, rinorejestwa sei uye nekuvapa mukana kuti vasangane nevanhu vakasiyana siyana kuti vagone kuti vamabhizinesi avo akure.
Munoshanda muri kupi muri kuZimbabwe uyezve mungati muri kushanda nemadzimai vari kunharaunda dzipi nedzipi?
Tinoshanda tiri kuBulawayo uye tinoshanda nemadzimai ari kuZimbabwe nekuti tine virtual office yekuti tine maonline edu masessions atinovadzidzisa online uye tinoita nekuBulawayo. Tinonyanya kutarisa vechidiki kunyanya vari kumaruzevha nekuti takaona tindovanhu vazhinji vari kusarira kumashure nekupesana nemukana iri.
Pane mamwe mabasa zvakare here amuri kuita pamusoro peiri ramuri kutaura?
Ndinoita career development, ndotsvaka vana vanenge vabva grade 7 vakatadza kuendera mberi nezvikonzero zvakasiyana siyana, vakapedza form 4 vakatadza kuendera mberi nezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka tinoda kuti vaendere mberi kuchikoro, saka tinovasanganisa nemukana iripo ngemabhazari mascholarship ekuti ivo vaendere mberi nechikoro.
Iko kuno kuAmerica manga muri kupi uyezve zvii zvamakanyanyodzidza zvamuri kuti muchanopakurirawo madzimai nevamwe vamunoshanda navo?
Ndanga ndiri kuPurdue University kuIndianapolis. Ndakadzidza kuva mutungamiriri akanaka nekuti kuva mutungamiriri kumabasa ekushandidzana nevanhu ndakadzidza kuti hakusi kuti unoziva zvakaita sei asi chinenge chichinjana ruzivo. Saka ndinoshandidzana nevanhu vanoziva nevasingazivi kuti chese tibatsirane kusimudzira.
Tinoona zvakare kuti muri kuti imi pane zvimwe zvamunobata zvemabhizinesi, ndezvipi izvi?
Zvemabhizinesi tine incubation hub, vanhu vanenge vasina space yekushandira tinenge tichivaofa maincubation hub kuti vawane infrastructure access. Vasina internet vanouya vachishandisa, vasina maprinter vanouya vachishandisa, uye tine accelerator program. Program iyi imentorship inokusanganisa nemamentor nemabusiness coach uye tinodzidzisa vanhu kuti mabusiness skills, financial literacy nemarketing.
Zvakakosha sei kuti vanoda kuita zvemabhizimisi nyanya madzimai vaonekwe vachishanda nemasangano akaita sei?
Zvakakosha zvakanyanyisa nekuti shukuvhara inonzi gender equality. Saka kunyanya madzimai tinofunga kuti tikakura tikanororwa zvatokwana, kurorwa kwakanaka asi ngatishandei nekuti takaona kuti madzimai akashanda iwo ano empower chero macommunities nevana.
Muri kuona vanhu vachizvitambira sei zvidzidzo izvi zvamuri kuvapa?
Ndinoona vachizvitambira zvakanaka nekuti Zimbabwe izere nevanhu vanoshanda vane simba rekushanda uye vanhu vane shungu dzekupfuura nekudzidza.
Tinoona vamwe vangati zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya yezveupfumi hwenyika. Vangatange sei vasina mari? Unogona kutanga sei?
Unogona kungotanga neruzivo chete nekuti inini handina kutanga ndine mari. Ndakatanga ndisina mari asi nekusangana nevanhu kuti enda kwakati ndingataura nyaya yetrade fair. Ndakatanga nekuenda kutrade fair ndopandakasangana nevanhu vakandisanganisawo nevanhu, ndo inonzi power of networking.
Tipeiwo zvamungati chidzidzo chamungapiwa kune vamwe vakateerera pari zvino chavangashandise kuti vamuke pavari ipapo vatangewo zvemabhizimisi nyanya madzimai nevanasikana.
Ndinoti ngavasada kutanga nezvihombe, munhu ngaatange nezvidiki. Pauri ipapo zvidiki, munhu ngaatange nezvidiki achikura.
Tinoona manga muri pachirongwa ichi cheYali. Chakanaka sei chirongwa ichi uyezve mungakurudzirawo kuti chii tichiona kuti vachange vachizotorawo vamwe munguva inotevera?
Chakanakisa zvokuti inini ndinotenda kuvepo kwangu pagurupu reYali yegore rino nekuti ndadzidza zvakawanda. Izvezvi ndanonokerwa nekuti dzokere kumusha kunogovera govera vanhu zvandadzidza. Saka vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi ndinovakurudzira kuti ngavapinde muchirongwa ichi. Vanenge vachida uruzivo vanogona kutevera paFacebook page yedu yakanzi Startup Greenhouse Academy. Tinenge tichipostawo kuti vanhu vanopinda sei mumaprograms akadai.
Pane pamwe futi here pavanogona kukubatai kuti vanyatsonzwa zvamuri kuita?
Vanogona kundibata paFacebook. Vanotevera Facebook yangu yakanzi Pindi Tania Gusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Thank you.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives upenyu hwedu. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzine chekuita nevane hurema vamasimba kuchera tichitarisa zviri kusangana nevane hurema kumisangano yekutsvaga rutsigiro iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Vanhu vane hurema kana tichitarisa vakasiyana siyana. Kune vamwe vanenge vasinganzwi, kune vamwe vasingaoni, kune vamwe vasingakwanisi kufamba. Saka kana tichitaura nezvevanhu vane hurema tichitaura vanhu vakasiyana siyana neuwandu hwavo. Takatarisa zviri kuitika mumatongerwo enyika pari zvino, tinoona kuti haasi ese mapato ari kukwanisa kuti anga achiita kuti vanhu vane hurema chekutanga vawane information yavanofanira kuwana nenzira dzavanokwanisa kuiverenga nadzo. Chechipiri, dzimwe nzvimbo dzine dzingatosvikirike, ngativi nevanhu vane mawheelchair. Chechitatu, ukaenda iwewe usinganzwi kurali, kunenge kusina anenge achiita sign language. Saka tiri kuona kuti vanhu vane hurema zvichienderana neurema hwavo vari kusiyiwa kunze kuzvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kazhinji kazhinji kubudikidza nezvino zvandataura izvi.
Tingati here vemapato ezvematongerwo enyika vari kuita misangano vari kusiya kunze vanhu vane hurema nekusaziva kana kuti kushayikwa kwezvikwanisiro?
Kusaziva handioni kuri chokwadi, nekuti tikatarisa vanhu ivavo vanhu vari muparamende, vanhu vanogadzira mitemo ndo vakandilonja National Disability Policy inotaura izvo kuti vanhu ava vane hurema vanofanira kunge vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachikwanisawo kubatirana navamwe. Saka handingati inini kusaziva, uye handifungi kuti kushayika kwezvikwanisiro nekuti pamwe pane zvikwanisiro zvinenge zvichidiwa zvishoma shoma, asi nyaya yekuti dzimwe nguva chido chiavo vari mune zvematongerwo enyika chekuita zvinhu zvachona ndiwa chinenge chisipo. Ndo maonero andinoita inini senyanzvi inoshanda nevanhu vane hurema.
Vanomirirawo vanhu vane hurema vati vaitawo here mukana wokuti vanga vachisvitsawo zvichemo zvakaita saizvo zvatiri kukurukura nezvazvo?
Tingati vanoedza, vemasangano vanoedza, vanokwira pamusoro pemiti, pamusoro pedzimba, vachiedza kutiwo dai vemapato ezvematongerwo enyika vavatora. Zvikuru sei takatarisa kuti haisingori nyaya chete yekuti vanoshambadzirwa zvinhu zvavari kuita. Vanhu vane hurema vanenge vada kutopindawo muzvinzvimbo izvozvo zvekuti vange vachikwanisawo kuva madecision makers, asi tinoona kuti dzimwe nguva vemapolitical parties vanenge vachivasaririra panze. Saka chinoitika ndechekuti iye hurukuro yatinofanira kuita sevana veZimbabwe, tichionesana kuti zvingafambisiwa sei kuti vanhu vane hurema vange vachikwanisawo kupinda mune zvematongerwo enyika, vachivawo mamembers of parliament kana kuti makansela kana kuti mamembers esenate, kubudikidza nezvavanenge vachikwanisa kupa kupolitical party iyoyo.
Kwouyawo kuZimbabwe Electoral Commission, munoonawo here vakagadzirirawo kunge vachiwanisa zvikwanisiro kune vanorarama neurema kana kuti vane urema hwakasiyana siyana?
Mutemo pasection 51 unotsanangura iwo kuti hurumende kubudikidza neZimbabwe Electoral Commission inofanira kuita kuti mapolling station kunoenda vanhu anga ari accessible kana anga achikwanisa kusvikirika nevanhu vese. Asi maonero atinoita dzimwe nguva ndeyekuti amwe mapolling station anenge ari kunzvimbo dzisingasvikirike nevanhu vane hurema. Saka tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission nevaridzi venzvimbo idzodzo pane basa rakawanda rinofanira kuitwa. Chipiri, vanhu vasingaoni vakangori vakumbira kuti dai zvanga zvaita kuti vanhu veZimbabwe Electoral Commission vatsvage dzimwe nzira dzekuti vanhu vasingaoni vavhote mukuvanda uye murunyararo vachishandisawo zvinhu zvakaita setactile ballot. Electoral Commission inowanzo kuti iyo inenge isina mari, asi tinoona kuti kuri kuti panga paine chido mari iyoyo inokwanisa kutsvakwa ikawanikwa. Zvinhu zvikatofambira mberi nekuti hama dzedu dzekuZambia dzaidzisaidzi pakuvhotera president vanenge vatori nenzira dzakadaro dzekuti vanhu vane hurema vange vachikwanisa kuvhota zvakanaka.
manga makateerera kunyanzi inoshanda nevanhu vane urema vamasimba kuchera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo. Chikwata chiri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League cheHighlanders chapinda mumitambo gumi nemisere chisati charohwa kubvira makundano aya atanga muna kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Highlanders nasi yaita mandange 00 nezPC Kariba ndokusvitsa mitambo gumi nemisere isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete. Bosso yave nemapoints makumi matatu nemasere uyezve mapoints mashanu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo yapinda mapoints makumi matatu nematatu mushure mekunge yarova Blue Chips 1-0 muBurbank Stadium. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mamiriro akaita zvinhu aruratidza kuti Bosso yave nemukana waakanyanyisa wekutora mukombe mukuru uyu.
Inini ndirikuona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu, saka Highlanders ndoirikutotora.
Asi mutsigiri weDynamos vaphilosophy Nyapfumbi vari kuramba izvi vachiti pakugumisira Jimbare ndiyo ichaenda nechimuti.
Dynamos is the team to beat. Vanongomiramira asi kumabvumo shiri dzinongozofa Jimbare inotora.
Asi Dynamos iyo iri kusangana neHwange Mangwana iri kure zvikuru neutungamiri sezvo ine mapoints gumi pasi peHighlanders. Asi mitambo yakawanda yanhasi yabuditsa zvanga zvisingafungirwe neruzhinji apo zvikwata zvakawanda zvine mbiri zvarohwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yarohwa pamusha zvekare asi iko zvino 2-1 neSimba Bora. Kokondwa uku kwasiya FC Platinum yasarira zvikuru sezvo yasiwa neHighlanders nemapoints gumi nemaviri. Asi chikwata chabuda neukunda ukuru iShare Sham iyo yarova Chicken Inn 1-0 kuluveve ndokwira pamusoro petafura kusvika pachinzvimbo chegumi nembiri. Vimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Black Rhinos 1 Cranbourne Bullets 2 Green Fuel 2 Yada 0 Mangwana Manika Diamonds vs Caps United Gibo Herentals vs Triangle Mandala. Muma kundano A2023 Vitality Netball World Cup. Chikwata cheZimbabwe chiri munzira kudzoka kumba achichasiya makundano aya achibhebha moto zvikwata zvichirwira kupinda mufinari yemakwikwi aya. Asi zvikwata zvave kusangana mufinari izvi zvave kuzivikanwa mushure mekunge England yarova New Zealand 46-40, Australia ndokunda Jamaica 57-54. Australia neEngland dzave kusangana mangwana kuona kuti anotora mukombe mukuru uyu ndiani. Zimbabwe yave kumirira makundano a2027 asi paine mamwe makundano pakati apa. Mutambi wechikwata cheWarren Park Netball Community Club Mesi Kudzedzereka anoti pano zvinoda kugadziriswa pamajames asati apinda mune mamwe makundano.
Timu yanga ichiremerwa kunyanya pana wapa tichienda kunana jiji, but then kwozoti kumashooters ga anofanira kuita action very fast. Hatingobata bhora mugeti kwozi pakuzonyanya pakuzodzosera bhora kumashure kwavangu achiita kwazvibude mushi.
New Zealand ndiyo ine mukombe weNetball World Cup uyu asi haichakwanisa kudzivirira mukombe wayo. Totarisa makundano eFIFA Women's 2023 World Cup. Spain neJapan nhasi dzawana tikiti rekupinda mumakwata finari emakwikwi aya ayo ari kuitirwa kuNew Zealand neAustralia. Spain yazvambura Switzerland 5-1 uko Japan ndokurova Norway 3-1 kuti vapinde pazvikwata zvisere zvichiri kurwira mukombe uyu uyo uri mumaoko eAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri mu Washington DC tichitimurira zvakanaka ndokusiyai mina Praxidus Jeremiah.
Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Tisagaza, Mr. Washington, D.C.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 5 Ngcwabakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Abantu abangabazinkulungwane ezingaba zinhlano bathe gwaqa sikhuluma nje enkundleni eNational Sports Stadium eHarare bekhumbula impilo kaMoyi owasungula inkonzo eyezayoja umfundisi Ezekiel Guti.
I oppose political violence both in my own country and in Zimbabwe and in any other country. You cannot have functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence.
Uhulumende weMelika uthi bakhathazekile ngesimo sezombusazwe eziseZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Emikhankasweni yokulungiselela ukhetho lwalonyaka impelaviki, uMongameli Emmerson Mnangagwa obeseMtawatawa eMashonaland East. Kuthi ke umkhokheli owe-CCC umnumzana Nelson Chamisa uzaba seMtare kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abangabazi inkulungwane ezingafika ezinhlanu bathe gwaqa sikhuluma nje enkundleni eNational Sports Stadium eHarare emkhosini wokukhumbula impilo kaMoyi owasungula ibandla lokholo lwesiKristu elezayoja umfundisi Ezekiel Guti. Uguti ubhubhe ngenyanga edluleyo kaNtulikazi waphiwa umhulumende inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekucula ingoma abantu bekhumbula ngenjabulo yempilo eyaphilwa nguMoyi umfundisi Guti. Iningi labo kungamakholwa akhonza ebandleni lakhe elezayoja abavele emagumbini amane elizwe lasebehlala kwamanye amazwe. Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uchaze uGuti njengomuntu owayengasebenzela inkonzo yakhe kuphela kodwa esebenzela ukuvuselelwa komnotho welizwe okumele kube yisibonelo sokuthi abanye abafundisi balandele.
Ukuze siphumelele njengabantu kumele abantu baphakamiswe besuka ebuyangeni besiya ebusutheni. Inkonzo kumele zitshumayele ukuvuselelwa umnotho kusukela ezindlini zethu.
Uthe imisebenzi yakhe efana lokuvula akwenza isibhedlela seMbuya Dorcas eHarare, iCollege yeZimbabwe Ezekiel Guti University Zegu lokunye kuyisibonelo esihle kakhulu. Uthe njalo kuyathokozisa ukuba uGuti waba ngomunye wabensundu bakuqala eZimbabwe ukusungula inkonzo esitholakala emazweni adlula ikhulu emhlabeni wonke jikelele. Okhulume emele ibandla lezayoja njalo osethethe isikhundla sikaGuti umnumzana Joseph Guti uthembise ukuthi bazaqhubeka ngomsebenzi awusungulayo njengenhlonipho kumbali yakhe.
Wayehlala esitshela ukuba inkonzo le ngikamlimo umlimi uye umnikazi walinkonzo.
Omunye wakade esembuthanweni lowu unkosikazi Noreen Chuma okhonza koBulawayo esithi wafunda okuningi ngemfundiso kaGuti.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Linus Mkandla yena othi wafunda ukusebenzisa izandla zakhe hatshi ukuthendela ebantwini.
Usiye emsebenzini kodwa umele ube lokunye lakho okwenzayo ukuthi kukunikeza imali ukwenzela ukuthi izinto kubalanse njengoba lekhathesi libona silizwa limanga kuhle wasebenzisa ukuthengisa athiwa ngamathalenta
uguthi ubhubhe mhlaka 5 Ntulikazi eseleminyaka elikhulu yokuzalwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe nguhulumende abemuli besithi uzabekwa loba nini kusukela kusasa endaweni engakaziswa inkonzo yezayoja yabeka amalanga angamathumi amathathu awokukhumbula imisebenzi yomkhokheli wayo ukuzaba lomthandazo wobusuku banamhlanje abantu bemkhumbula enkundleni ye-National Sports Stadium abanye abakade bekulumbuthano bagoqela umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga umlawuli wedayela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda abamabandla okukhulu atshiyeneyo abagoqela besipostoli umkhokheli webandla le-Family of God Folk umfundisi Andrew Taunashe abamabandla aphikisayo abavangeli abafundisi nabakhonza ebandleni leli lozulu jikelele ngimele isitudio 7 iseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikubekela phambili ngalimpela sonto imikankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa sokungasensuza tjwala ukubana lwenziwe ukhetho lwalonyaka eZimbabwe. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubelubhekise eMtawatawa eMashonaland East emhlanganweni omkhulu werally weZANU-PF ukukankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Emhlanganweni lo, Mnangagwa uncome abasekeli bebandla lakhe eMashonaland East esithi ubunengi babo buveza sobala ukubana basebenza katalala njalo ulethemba lokuba bazonqoba kukhetho nxa kukhangelwa inani labantu abakade bekhona. Kuthi ke ngalokho elinye icele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Jamisa yena ukhangelele ukuba lomhlangano omkhulu werally njalo eMutare ukukhankasela ukudinga usekelo kukhetho. Uhulumende weMelika uthi bakhathazekile ngesimo sezombusazwe eziseZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe yi-VOA lomsekeli kaNobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uNkosikazi Molly yena-ke oqale ngokuphatha udaba lodlakela osoluthethe imphefumulo yabantu ababili ekulwisaneni kwabasekeli beZANU-PF labamabandla aphikisayo esithi bona njengelizwe kabasekeli ngitsho lakancane udlakela oluqondiswe ebantwini kungakhathalekile ukubana ngabebandla liphi lezombusazwe loba kwenzakala kuliphi ilizwe lomhlaba.
I oppose political violence both in my own country and in Zimbabwe and in any other country. You cannot have functioning, healthy democracy if people are intimidated by violence. I know we've seen examples earlier this year of political parties and citizens exercising their democratic rights, being detained, beaten up by police forces. The example you've just described of vigilante forces by the political party, all of that is disturbing and should be unacceptable for a government and a society committed to a true, free and fair election.
Ichasisa ngeminye imithetho ebakhathazayo njengohulumende inqinzizela uzulu efana lowe Patriotic Act.
Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months that suggests that a free and fair election is in doubt. And I can give you some examples of why we are concerned about that possibility. As you know, last month, new legislation called the Patriotic Act was adopted. And in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms agreed in Zimbabwe's constitution, in African Union protocols, and in UN protocols. And those include freedom of assembly that allows citizens and political parties to meet and prepare to engage in an election process. And it also includes restrictions on speech and expression, both by citizens, political parties, and journalists. So those are the types of actions that concern us. We've also seen opposition political parties and citizens actively harassed and prevented from exercising their political freedoms that should be guaranteed by those regimes that I've described, the regimes under the Zimbabwean Constitution and as expressed by the African Union and the United Nations.
Loge bekungumsekelo umphathintambo obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba Assistant Secretary of State Molly P. kungxoxo ayenze le Voice of America.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala kuwe.
Lubikwa luphumelela kwamagama uhlelo lenhlanganiso esebenzisana labesifazane kwezentuthuko ePathways Women's Empowerment Girl Child Support Network lokuphathisa amantombazana asethombile ngemvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini esabelweni seMathebeleland North. Unothaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso le bathi bananzelela ukuthi iningi lamantombazana labesifazana lisebenzisa izichibi, amaphepha kanye lobulongwe ngesikhathi belandela, okuyikho okubangela imikhuhlane egoqela imvukuzane yesibeletho kumbe ukuswela inzalo. Umholi walinhlanganiso umnumzana Trimondolo uthi kungalesi sizathu basungula inhlanganiso le ngomnyaka ka-2018, omama bathola imfundiso ngokuzithungela imvunulo zamalembu abazi nikeza phose nyanga zonke amantombazana asethombile emangweni egoqela ibhinga ewange lezinye.
Sikhangelele ukuthi abantwana bengasebenzisi izinto ezifana lokuthi izigqoko ezindala lama-textbook lamabhukula alaba bebhalele kiwo ngama-inki esemadala bengakusebenzisi nobulongo benkomo.
Unkosikazi Sehliselo Dube esinye sesakhamuzi esithunga kungelambadalo kulinhlanganiso uthi limvunulo abayithunga ngobuciko obukhulu iyawatsheka njalo isebenza phose iminyaka emithathu.
And into lezi ngokuya kwesikhathi zifuna zibalimaza ingaphakathi yabo. Indaba ze-cancer, ama-cervical cancer, okunye futhi kuyakhozela ukuthi umntwana nxa sekhulile aswele futhi inzalo nezinto lezi abazisebenzisayo.
Unkosikazi Sungani Moyo yena uthi uphatheke kulolu hlelo ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lamantombazana abendiswa besesebancane labaphila ngokuthengisa umzimba ngemva kokuchiya isikolo ngenxa yesimo senswelo ezimulini.
Abanye basuka bathengise imizimba yabo ngenxa yokuthi abadala bangakwanisi ukuthi khona babathengele ngoba abadala abaningi abasebenzi bangenele kakhulu emaphandleni.
Unkosikazi Dube uqhubeke ethi enye inhloso yabo yikulwisana lemikhuba yokubandlululwa kwabesifazana ngesikhathi belandela phansi kwendikimba ethi Ambassador for Women's Health.
Sifuna ukuthi siende intutha yestigma like ngemvelo yethu njengabantu abamnyama ukuthi sithi ama-period alomnyama, so kuyayenza ukuthi kuyadimolariza umntwana oyinkazana.
Undolo uthi kundikimba le bakhuthazwa njalo labesilisa ukuba bahlukane lokudlwengula laba.
Sithi bobaba lani majaha, xolanini xolanini abantwana bakhule.
Ngemva kokuthungelwa imvunulo le, amantombazana aphiwa isikhwama, amabhulugwe, isepa kanye lokunye okokuwaphathisa nxa besesikhathini. Omunye wabafundi bewange osehlelweni lolu unkosikazi Sicelo Dube uthi iningi labo selisizakele.
Ngoba abanye bethu bebengasenelisi ukuthi baqede isikolo, abanye bethu besesigabula amabhuku sisebenzisa ukuthi sizivikele, abanye bethu besebenzisa izigqoko ezinjengamajini zisisukulu.
Udubo Udubo lokusweleka kwemvunulo yabesifazana nxa besesikhathini kweZimbabwe luhlala kuyindaba egudwini lapho abamela amalungelo abesifazana bekhala ngokuqonga kwentengo yokuthenga okwenza abanye besebenzise okungahlanzekanga okufana lamalembu amahlambu kanye lobulongwe ngobumqoka kwayo owake wabalilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misiyairabwe Mushonga waze wayayithela kuleli dale esithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuhlonipha amalungelo empila kahle yabesifazana ngokubona ukuthi abesifazana bazithola kungelambadalo ekhala ngentengo ephezulu kakhulu engafinyelelwa ngabanengi abasemaphandleni kanye nemulini eziswelayo loba nje lokhu kwehlula ngomnyaka ka-2018 uhulumende waphawula umthetho othi imvunulo ayisabhadalelwa umthelo owejuthi nxa ithengwa kwamanye amazwe abe-UNICEF kuphenyo lwabo babika ukuba iningi labesifazana okugoqela labakhubazekileyo eZimbabwe liyaswela okweneleyo nxa besesikhathini ngimele istudio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini
okwamanje othi singene kuhlelo lethu lwabesifazane silosandekile emhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uzithandekile mhlanga lamhla sixoxa labesifazana abasakhulayo abakade bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship olweyali khonapha eMelika olusanda ukugqitshwa owakuqala obekulolu hlelo esixoxa laye
unkosazana Abigail Gombo
ongumanjinela njalo engumqoqi wenhlelo iproject management uthi sewasebenza eBulawayo leMathebeleland South njalo okwamanje usemutare uAbigail Gombo ukhethwe ukuba aphatheke kuyali njengomabhalane wogatsha lweMathebeleland lelunga elingowesifazana kucommittee yabomanjinela
one of the things engizinanzeleleni kuprogram lay and one of the partnerships engizenzileyo ukuthi sifuna ukuvala igap between our academia esikufunda esikolo and industry ukwenzela ukuthi esikufunda esikolo kube yikho okuhambelana lokwenzakala ngalezi nsuku emhlabeni esiphila kiyo so as we continue to partner with tertiary institutions and high school institutions will try and make sure that we have STEM awareness campaigns which is one of the things that I do STEM awareness campaigns which is science technology engineering and maths and we try and highlight what current needs are in the industry so that the academia can meet up.
Gasheka sehu yino kwenziwa iproject manager njalo iwapha ama project la waqoqa.
So u project manager umsebenzi wakhe you make sure ukuthi ama project iloba yipi project iyayenzakala ngesikhathi nge budget ephiweyo and ngehlonzi eliphakemeyo. What we call the trifecta which is time, quality and cost. So what we do is one of the projects that we're doing is say servicing of stands, we have to make sure that abantu mabebuya ukuzohlala endaweni bathola kulamanzi aranayo bathola kulama sanitation services aranayo just for the general health and safety of the community. And I always say this, that statistics shows that 70% of the population in Africa is youth and amandla asezandleni zethu njengabantu abatsha. So asisukumeni asibambane nini, let's collaborate and build a better community.
Siphinde saxoxa lo nkosazana Phindile Gosha oyingcwethi kwezokusungulwa kwamabhizimusi yena okumhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy
ekoBulawayo lasebulenjini.
Unkosazana Gosha ubesecoalition lePurdue e-Indianapolis khonapha eMelika ngohlelo lweyali. Uthi injongo yakhe ngeyokukhuthaza abesifazana labasakhulayo ukuthi belolonge ulwazi lwabo kwezamabhizimusi.
Into engayinanzelelayo ikuthi ikakhulukazi abantu abangomama leqembu labantu abasemakhaya kulama challenges amaningi abahlangabezana nawo ukuthi ama opportunities amaningi ayabedlula ngokuswela ulwazi. Into efana lesikolo, umuntu uyabengela isikolo kodwa ele idea kumbe umbono ukuthi uyakwansi ukuncedisa abanye abantu. So thina sifuna ukuthi kuhlanganiswe abantu befunde ikakhulukazi networking. Ukuba khona kwami lapha ngifunde ukuthi networking is a powerful tool. Wonke umuntu engaba le access to networking siyakwanisa ukuthi sikhule njengabantu bama business. the opportunities are there ukuthi thina siwa access into enkulu njengokusho kwami ukuthi networking ngoba sometimes ungayazani labantu kwenza ukuthi udlulwe izinto. So networking iyanikeza that platform yokuthi uwazane labantu. Mina njengamabantu ababefuna ukungena kulolu hlelo ngolwazi esengilalo, ngiya recommenda uhlelo lolu. Bengasilandela ku Facebook yethu Startup Greeners Academy, sabe siposta ukuthi abantu abafuna ukungena kulelo hlelo bengancedakala kanjani lokubanikeza ama ideas. So kuhle kakhulu ukuthi kakhulukazi abantu abang mama singedisane sibambane thina sibe khona kuma leadership spaces ngoba ama opportunities akhona.
Omunye esixoxelayo ngonkosazana Chennai Muswera kuyenda oligqwetha yena obesemhlanganweni ngolwesine wabeZimbabwe abakade bekuhlelo lweyali lolo abanxuswe ngumeli wesigodlo seZimbabwe eWashington umnumzana Thaddeus Tafirenyika ukubakhuthaza ngemisebenzi abayenzayo uhlelo lweyali ngolokulolonga ulwazi lamakhono alabo abasakhulayo abakumazwe ehlukeneyo kuzwekazi leAfrika ukwenzela ukuthi babe zingcwethi emsebenzini abayiqhubayo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi asidimaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo lolu oluphathelane labesibasa.
UMamhlanga udedela kuChris Gande yena-ke wasethulela uhlelo iphuma le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Nyabonga baphanyabonga mbunyelela labasekeli labalandeli beStudio 7.
Njengoba ukhetho solusondele ubona abaningi abakhona ngapho eSouth Africa besiyavota yini ekhaya?
Bazaba khona kodwa angeke babe baningi kakhulu ngoba abantu abaningi abalapha eSouth Africa abarejistanga. Ngihlangana labo sikhuluma nje ngendaba zasekhaya abarejistanga kodwa abarejistileyo labo ngicabanga bazohamba bonke bayivota kodwa ayizuba inamba nje enkulu kakhulu. Yo noba nje seSouth Africa ilabantu abaningi baseZimbabwe kodwa ke lesani half yalabo abantu abala maybe one third yakhona or less yibo abazenelisa ukuthi bahambe bayivota plus okunye kusaya ukuthi bathola nalawo mathuba ukuyavota emsebenzini yabo abelungu babo babavumelani nawo ukuthi bahambe bayivota kulaba abasebenzayo. Yebo nje kuzima kodwa bona iningi yangikhona abalapha hhayi abazukuyavota ekhaya.
Nxa ukhangele iningi labakhona ngapho abeZimbabwe abahlala khona ngapho ngabakhanya besekela liphi ibandla ngokubona kwakho?
Abantu abazange babhalise. Izizathu zokuthi abantu bangabhalisi ukuthi kwakuthiwa kufana abantu bayibhalisela lapho abazavotela khona. Aluba kuthiwa kufuna ukubhalisa bekuvulekile kwathi ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe uyabhalisa. Ngabe abantu abaningi babhalisa futhi bebezozama ngazo zonke indlela zokuthi bahambe. Manje kwasuka kwaba lobunzima bokuthi kumele umuntu ayibhalisa esigabeni lapho azavotela khona. So lokho kubangela ukuthi abantu abaningi bangabhalisi lezikhathi zakhona beziqonda nokuthi basemsebenzini into ezinjalo kodwa ayiqiniso yekhona onto abantu abaningi azeke bathola ikhadi isikhathi sokuyabhalisa.
Baningi yini obezwayo besithi bayabhalisa ukuthi bayevota?
Ye abantu ababhalisayo nalabo abazavota bathembe balethemba abanalo ukuthi utshintsho lungaba khona. So kodwa ke kuzaba ukuthi abantu basekhaya bona bavote njalo ngoba siyabona amarali ezaMP amaningi alabantu abaningi aba-attendayo noma sizazi ukuthi lawo marali a-attend ngabantu besigaba leso ayebenzelwe khona ngabantu abanye ababesuka kwezinye izigaba. Kunje kungaba le rally engenziwa maybe eCholocho uthole ukuthi kulomuntu eMount Darwin khonapha kulomuntu eMasvingo khonaphana kulomuntu osuka eMtare khonaphana. So into yenziwa iZANU PF kodwa ke hayi ichance yokuthi iZANU PF idliwe ma abantu basekhaya ikakhulu abantu basemakhaya eZimbabwe ma bengavota ngendlela efunwa ngabantu abaphandle kungaba lontshintsho.
Ngokubona kwakho bayathemba yini abantu ukuthi bengahamba bayovota kuzaba lo mehluko?
Imajority yabantu abasekhaya ngabantu abafisa ukuthi kube lo tshintsho kuhulumende okhona, yiso isifiso abanaso. Loba nje abanye bangikhona bengathi abanathemba kakhulu le bandla abangalikhetha kwamanje kwaqiniswa ukukhona ukuthi leli elibusayo hayi abasalifuni so ngezingindlela basundelana kancane le bandla le CCC kodwa ke kube ukuthi hayi imali ngabasiza ukuthi ukukhuphiza iPF wabona ukuthi kuzobalula kodwa ke ayisilo iPF bandla labo asingathi libusile bathembele kulo bakhona of course banengi lakhona abalithemba waleli bandla kodwa ke hayi bona ngathi abantu abanengi kakhulu nje into ebahluphayo kathi sinjalo ababhekane layo ukuthi ibandla le ZANU-PF liyaphuma ngoba bayazi ukuthi maye ibandla le ZANU-PF lingaphuma embusweni le lesisi imali ngabe lingenile kuzoba sekulula ukulikhupha bese kunzima ukukhupha iZANU-PF yumsebenzi omkhulu okhona obhekane labantu kathi so ma abantu bengenelisa ukuthi bakhuphe iZANU-PF kusho ukuthi kuyabe sekuqala kwedemokhrasi ukuqala kokuthi nje kwahulumende uhulumende bonke ababuya kuzayo sekulula ukubakhupha ngoba uhulumende weZANU-PF lempande zokuthi yena walwimpi lempande zamawovetris lempande zamasoche so kodwa ke hayi bona ngathi abantu abaningi bona into abayifisa ukuthi iZANU-PF iphume ukuthi iphume njani abalandaba nakho bafuna nje iphume kuphela embusweni
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ungavalelisa le kahle ngiyabonga kakhulu sibonga lokusekela kwenu elikwenzayo umsakazo wabantu umsakazo weStudio 7 ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana Jesus Malampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande alidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu abapha imbono etshiyeneyo kusuka imidlalo yabesifazane iyokudinga intshantshu zomhlaba jikelele eqhutshelwa kwele Australia laseNew Zealand kulezi nsuku. Joseph Njanje usipha lolu daba.
Izwekazi lase-Afrika lihlele lumelwe ngamaqembu abalisayo le-South Africa, iNigeria kanye leMorocco kulo mncintiswano kodwa u-Obey Ndlovu uthi yena ukholelwa ukuba iqembu leNetherlands yilo elizaphakamisa isicoco.
Ngibona ngathi amadatha engawina zilo. Ngowe-Afrika but hayi, amadatha hayi, ahlohla.
UPrince Mpofu yena uthi usaxamalazile ngoba kulamaqembu amabili acabangela ukuba yiwo angaphakamisa inkezo.
Waqala ngikhayela England yacina udliwa last year ngo-2021. Udliwa then team is two yiSweden.
Uyitayi Pablo Matandi uthi yena ukhangelele iqembu elimela ilizwe leSouth Africa ele Banyana Banyana ukuba limangalise umhlaba wonke ngokuphakamisa inkezo.
Nambonyani iSouth Africa iyathatha but imele iqala ilungisise ngoba emuva laphiyana ama-height mafitshane amabhorisi emoyeni special ama-cross amakona amalokhipha lwanayo imthembu.
Kumidlalo edlalwe namhla iqembu leSpain libhaxabule leSwitzerland nge-5-1 kuthi eleJapan litshayele Norway nge-3-1. Limpumela itsho ukuba iqembu leSpain leJapan asedlulele kwisigaba se-quarter final. Kusasa ngensonto iqembu leNetherlands lizadlala leleSouth Africa kuthi iqembu leSweden lizadlala leleUnited States of America. Sikhangele ukuba imidlalo yesigaba seCasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla emini iphele njani. Iqembu leGreen Fuel linqobele yada nge-2-0 seKipo. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngeleSimbabwe ngaseMandava. Iqembu leNkezi Platinum Stars linqobele Bulawayo Chiefs nge-1-0 ngaseBaobab. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 iCranbourne Bullets ngaseButter. Iqembu leChicken linqotshwe nge-1-0 iSheshamu ngaseLuveve kuthi iqembu leZPC Caribbean leHighlanders abanotshigilobhanqa 0-0 ngaseNyamunga. Kusasa ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizadibana leleCape United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leleTriangle ngaseMandava kuthi iqembu leDynamo lizanxikelana leleWange ngaseBarber Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanje.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi umdumo wamapiano uSketha Moyo. Yena ozibiza njalo ngokuthi umfana wasemzini. Asimzweni ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ukudabuka ngidabuka endaweni yaseSlobela emsila wobe isigodi kwezomculo ibange sendihambile isegcingathi ngiqale 2017 ukungena kule ndima kodwa ukuyangena estudio ngiqale 2020 ngesikhathi se-corona endirekode khona i-single track yerumba nomnye umfowethu wasekhezi u-Edi Mabox wathi lapho ngasuka erumbeni ngabe sengiyangena emapiyaneni ngarekoda ipiano i-single track nabanye abafowethu abayi-2 ngasuka lapho ngazoyenza i-album yamapiano enengoma eziwu-8.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okusempeleni nje okwamanje ingoma zama ziyatholakala kuma-online zatholakala yini. Abangafisa ukuxhumana nami inombolo yocingo yokuqala ijona +27 84 92 63 852 S2 ithi yona +27 60 65 67 40 67 33 ngikhona nakufacebook ungasecha umfana wasemzini ophethe usikhetha moyo
ubatyela waphamazi abalandeli
bengicela isapoti kubalandeli bengisapote noma nje ngisenzima ngisawa ngisavuka bengicela ukuthi bengisapote uzethi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke
Oliver Lelisayo, Mufraxedes Jeremiah.